Upfumi kwanu. Upfumi kwanu.
Vashaura pavaparura bato resizi muHarare nhasi vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Senengamu vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya rifa renyika vega veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo vatsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzanu PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda takakutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naiwo vamunangagwa rao purazi tinofanira kutora vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopihwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabweans moziva kuti ihondo yatatanga.
Vatsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezanu PF pamwe neuori hwatekeshera munyika vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso vatsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika. Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi hwandakuona ndo huri kutoitwa nezanu izvozvi iri kutengesa nyika kumachina.
Vatsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana asi ivo vachiita madiro ajojina pakuita misangano nevatsigiri vavo vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani. Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vamike bima kutinzwe pavamiri nezvataurwa navatsenengamu izvi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika pakuparurwa kwefees nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana-siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi vanga vakamirira MDCT inotungamirwa navadouglas monzora vabenevolence taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese semaopposition parties in Zimbabwe. Masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition yetichaita munyika ino so long ida kubvisa the ruling party inonzi ZANU PF.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wekubvisa ZANU PF masimba musaridzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welidi asi maitiro atiri kuita zvinhu ndoanoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai vatsenengamu vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato rezanu PF richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai vatsenengamu vavabata-bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapato anopikisa vasati vadzingwa muzanu PF. Vatsenengamu vativo vari kutarisira kuti bato ravo richaita Congress yaro yekutanga mwedzi unouya apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.